Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 27, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamuhwetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamuvakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru roswedera, mutungamiri wenyika yeBotswana vamuhwetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamuvakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna Nyamavhuvhu wegore ra2019, gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare yendege seseretsakama International Airport iri muguta guru renyika iri reGaborone nasi mangwanani, vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi gaumainzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pavane nhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvoizvo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations, uye vati vari kufara kuti vakawana rusigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Taramba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa kwa mosha dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzware Fadzai Mahere Vatu wanyaya kutaza kutunga mira ndio ya pakuti Zimbabwe ite siyaka jezane kwa kamunyama.
Nyama sanctions ya kashata asisusu senyika tufana ugadzirisa ukama wedu nezimwe nyika. Izu zinenge shida kuti Zimbabwe ineve ukama, ivene ukama wakanaka nezimwe nyika. Shakare iji remekeza bumbiro remtemo kana uti constitution nema human rights kudzire zevanu. Nyaya kumbunyiki zavanu inofana kupera.
Masho kwa mzare mahera tini rwane nyanzwe mwenyanzwe zema garuleva nuvatenda imbofana au watiku viskwa ya kujira nguwa kunga peze na ama yadai kufunya chisero mwenyika nukuda kwa huori.
Ziruku itakutivanu waende kuna na South Africa ne kuna na Botswana kushaye mabasa. Uye arukushanda wacho, maria arukuhura, hapana cha inotenga. Masanctions yu waka viswa nasi, hapana cha zinosandura, nekuti ajisiri zhoshicha gadzirisa ufumu wenyika. Ufumu wenyika wakasa gadziriswa nekuuraya uori, wekuuraya umbava, utakasa gadzirisa ipapo ufumu wenyika ugadzirisa.
Amerika yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodzidzana mazvira ngomuna 2001. Vatungamiri venyika ya Amerika kutanga kuna va George Bush, va Barack Obama, va Donald Trump na va Joe Biden varikuramba vachivedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende varikuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu retsere kuchamembe kuAfrika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZesa inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita semasvingo uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumasvingo amai interest takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengetwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unonhuhwa zvakanyanya pachipatara chemasvingo General Hospital.
Izvi zvokushaikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo, sikuru sei takatarisana nevarwere nokuti umwone ngazvifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara kuwanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika veswa mumochari muya, kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kuti kombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva haasi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita ma-X-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaAmedas Chamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenarita zviri kushanda zvakanaka here.
Let me just check in hospital because hospital ine sola nema backup generator.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchicho vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yavakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzoserwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika nekuti zvinongosvigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchicho vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatadzana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemaform 6. Mungwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa yemangezi vanoti basa ravo vari kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isuve kwamucheke kuma small light industry tirikusangana nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda, saka tokuswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kubira kumagenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatova maopa apa pakanguva yakaoma, nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisi sina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve Tinaisi na zikavu za teta katenga zumafanga kulasa mwezi wose takaisa mafriji edu asuwa wana kuti mafriji haya hacha shandi zuwa rose zikavu zuwa zakawanda zuwa akurasika tasari kwa tisina chikafu tarasa chikafu mari yacho yekuti tichino chitenga futi chikafu chia hatisisina nokuti teta katenga takastoka kuti mwezi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei tatambura.
Saka nunomirira vagari remasungu United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashaiwe mvura mudzimba sezvo ari kudzima kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona rezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravanoti zvese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho riri kutorwa nezvesa hatisi kurifarira nekuti riri kuafekta mvura uye utano hwevanhu anova mabasic human rights. Zvino City Council haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tachasana kunyaya yezveutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana, kwete vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano unomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vazivanai muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nao uyo kuenda kwa magetsi muguta ramasvingo ya shungurudza vechidiki avo vari kudzosekwa kudzimba nokuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa vhota. Nyanyanya mafirst time voters vana vechidiki varubva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana hwendedzo kunana shonganidzo vana muchakata nana mashava vana vepa Great Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Futauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo akabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzera kutanga musi wa 24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwange nekukaripa uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata vasaruwaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinechekuita neupenyu hwevanhu ndendiso tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingazikani paari akazowanikwa mapfupa mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka izvekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanoda kukasika zviva kuti saka zvaapapi nyangowe nharaunda vanoda kuziva kuti ko ndiyo here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyokosha. Saka pese panonzi patakatika munhu tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yadivhizon inenge yakutirwadza kuti from December last year up to September these 10 months down the line tasabvaita conclusion tozakatakati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei tiri kuwanisa chii tiri kuvanonotsa ndechipi zvavakwanisa kuita ndezvipi nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa pane kuti tingonyarara tichiti achazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe?
Vakazembekazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti wakabuda nini mpamu ongorore ya waka itu kaita rizira kuti umumusu wana uya nasipati nasi mingiri zwara ore cabinet ni mangana tishawona kuti pawacha uya kuma question time wanga daro wachuya waka toronge pera mingyo uri ndo bazwa ibu tanga after time eraser asuku tarisiro tewa uya wachitipindi lakot nasa wanga wasiko nasi mangana wano wanzo uya saka tisha tarisiro tipa wana ya mangana ipa wanufa wadu waparure mingiro yani bichem pamu chete unezwa presen kune matkin jeko makazi njega bende wakawarewa wanawa diki gwerewa pera mna epro asali tazo vya saka kufamba si gwerewa pura lachu kwa kwasha hika itapua makuwe kwa mrewa huko saka ingori nga yate ungoti wana wano kondwa otaka tika potosha ya kwe hiyo kana mwenike ese picha matana zoto rani mapurisa ndi ati zinawa zinawa zaito tupeni wano mwini babu ura gizi kuta usi kukoshe kone uru mende ni uti zima uru mende ya nazwe kata aru zangu itika unuzo na wajimanya wachikurika jisama update
asika mapurisa arguti argu ferefeta nyayi wa saru waka
aye standard ni ndiroga iyo Fere fete yake mchitu kujati maapati. Awangangonji vato wakatanga wa chingori piku tangia. Tudoma regular update. Unaona blessings waka fana nani kucha katika kwa kaita jamara itai. Mapurisa angaka wimbi sakuti aizo kwa report kwa ZBC. Pongo po nema regular update ku mwere Zimbabwe mparlament. Padi mpato nema kura nora uzira. Awaza tatu mbohu ya kuno tiu dauti waa pati saa kunyarara iku kukukune kila hivyo dawana za waru kita kontoro penye yachi kana awaza tatu waa pati kini kawaya watu waru kita saka tunakuona chikikore kuta wari kuti abdeka manji isu tukawana waka nyarara ati kutambiri kutipane za waru kita tuneta watu kia ini haya watu kita wasina baswa nae
Mumiri we Mtasa Central mdare paramende wa Treva Saruaka vachita urabari parunare muarare Zimbabwe nasi ya batana nezimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti Rethinking Tourism. Mabiko makuru arikuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano re United Nations re World Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura ku Midland State University mazwa darika mtedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCovid-19. Muguzeya nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatini ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaitwa naMwari iita sana Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimaniman Mountain, ingava Makareba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanouya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongoro yetakaita inoratidza kuti vamwe vanotoya through South Africa vobve South Africa kana muZambia voona Victoria Falls vachibva kusouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls yobva yadzoka manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutanganisa kuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matex and the value added tax havaisi tourism products kuti kapinda muhotera kuna kutinoshandisa taxi nekuti hurumende ingachida mari asi zvikuru kuru nechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino iri dambudziko ratakawana kubva 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinoona zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 kuti chipinda mugore mekutanga 2018 matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vange vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva asi pavakazoona kuti aiwa hurumende ndo imwe chetengera vamugabe neripo rataresvino maitiro acho ekunyanya kutakatakira kumaabuse emahuman rights haasi kuchinja
mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika nawo 100 vana jobscar semuenzaniso vasina kunotongwa zvinhu zvinonyangadza pasire pechizviona voti ava vasati vasirius kuti tambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika asi munoona chidoko adoko chekuya muno vanonga vanacho ndosaka vachidongorera vari muzambia ndosaka vachibva musouth africa vachingodongorera vachidzoka asiti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisini kuti havasati vaasirius saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisirinisisari kuti tiswe tichinetsera semazimbabwens tichikanyisa zita redu kunze kwenyika uko
asi ka hurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa zimbabwe
zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda chironda hatikwanisi kushora nhunzi dzavaya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera saka ronda ndoripiko ndiwo abuse human rights
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Muri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vati Nashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi Kumusha Wine. VaNyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeyekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
NdirimuAmerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi Kumusha Wine. Ndava nemasvondo masere ndirimo muAmerica and then ndasvika States anoita 13 but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32 and izvezvi tiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezve zita makariwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008 tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndo mandakasanganawo nekudzidza nezvewaini asi serudzi rwedu semaZimbabweans tikabuda kunzawo kuti tinoda kudzidza tinoda kuona zvakawanda saka ndakatangawo kudzidzawo zvemazambiringwa izvi pandaonawo mukana wekuti ndogona kuitawo raramo nazvo pandatanga zitare kumusha. Kumusha ndagai tumizira nekuti tese tiri kuze nekusada kwedu asi tinoramba tichirangarira kumusha. Saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake dzekumusha kwake dzehama neshamwari.
Makatanga rini?
Takatanga 2016 ndiri muSouth Africa.
Mm-hmm. And iyezvino izvi mungati muri kugadzira muzambiringa ukawanda sei?
Izvezvi ndava kugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore. Ndozva tiri kugadzira and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuAmerica, imwe yacho iri kutengeswa kuUK. MuAfrica tiri kutengesa imo muZimbabwe, muGhana, muKenya, muRwanda and tiroda kutobata kana Nigeria chaichaiyo nekuendawo kunana China nekunana Singapore.
Tinoona zvakare kuti manga munye nefirimu ranga riri kuratidzwa imomo muWashington DC. Firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei?
Firimu rinonzi Blind Ambition ndere majaya 4 vakaita rwendo rwekuenda kuSouth Africa vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine. Saka takanokwikwidza kuFrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo 24 countries. Saka isu takawanikwa tichinokwikwidzana nenyika idzi muna 2017 ne2018. Kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu ekuAustralia vakabatikana nenyaya yedu yekuti vanhu vekuZimbabwe vari kunokwikwidza uko asi vakambopinda sei murongo wemawine. Saka vakatitorawo vhidhiyo ndokusvika pakuzoita documentary rakabudiswa muno muAmerica kuri rapera. Ende ndiri kudzokera kuZimbabwe musi wa25 firimu iri zvino ichirakidzwa muHarare. Musi wa26 rine ichirakidzwawo zvakare kuVicfors. Musi wa27 rine ichirakidzwa zvakare muBulawayo.
Sechizvarwa cheZimbabwe tinoona kuti kumusha wine iyi muri kuiita muri kuSouth Africa, mune urongwa here hwekushanda neZimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu?
Urongwa huripo ende huri kutoendeka. Tiri kushanda nevemukuyu wainari, kuna vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumarondiromo. Saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa. Saka ndapindawo muchirongwa ichocho. Saka tiri kudyara ikoko. Pane muzambiringwa iriko kunana Esigodini kuBulawayo. Tinoenda zvakare munyanga munana Juelasteo irimo nekuOdzuko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya. Saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa. Ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepaside. Saka kunevo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuZimbabwe. Saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa, tidzoke muZimbabwe tisimudzire nyika iyi. Titangewo marestaurendi, titangewo zvikoro zvemawaini, titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika.
Avo vanga vari vatinashe Nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha vachitaura vari muno muWashington DC naMavlas Mkanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM, Ivanza Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora.
Mutungamiri wenyika ya Botswana vamuhwetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.